sava wise mu klasi yasipa kutsvakandiri switi smart handina swaga ine ndiri klasi handisase sase nochi tichati saka namo off shift focus go to life huya spend ama dollars ndona ite basete mari huya senda shipadota faya Mississippi saka namo off shift focus go to life huya spend ama dollars ndona ite basete kutenderedza ma dollars pa street saka chiti chiti bang bang gems ndina buditsa dollar pa 15 cents chishuwo changu ku driver 2018 Benz usazvi calculate cause it won't make sense zvangu ini zvinomeka ma dollars ndoskirira ngu iri sawalasi ausocha oni fanike kanasi ndive happy semushandi apiwa bonasi pa street ndepe hasha vamwe vanokwata rough oskidi uya nedhiri ndokukata half pa street kungo konekita vanhu nekunetiweka saka ndimboisa data off ndaifamba wise muklasi yasipa kutsvaka ndiri switi smart handina swaga ine ndiri klasi handisase sase nochi tichati saka namo off shift focus go to life huya spend ama dollars ndona ite pasiti mari huya senda shipadota faya Mississippi saka namo off shift focus go to life huya spend ama dollars ndona ite pasiti kutenderedza ma dollars pa street ndakazvitata by the book ndombozama by the hook patona zipakazara ma crook zvimoko zviri kuuya zvakapoda poda zviri kubvaisa matsaga by the look by the look hapana hama pa city usachema hapana mama pa city pakazara vari kutsvaga power kunga 50 ndochi life chacho chiri sawa chisi sweeti zvino chigafa chakunda namo ndabona ndospenda sachatunga gafa riyera kuselebreta vakufura feeling station nonge sakunda ndaifamba wise muklasi yasipa kutsvaka ndiri switi smart handina swaga ine ndiri klasi handisase sase nochi tichati saka namo off shift focus go to life huya spend ama dollars ndona ite pasiti mari huya senda shipadota faya Mississippi saka namo off shift focus go to life huya spend ama dollars